vagifti gonyi abo vanoshandane kugara kujemeni vanoti kunyange hazvo vachiwana kukwira kwemitengo yezvinhu kwavakushungurudza.
Tine matambudziko ekuti upenyu hwatinorarama kuno hunodhura. Mari dzemuripo dzatinobhadhara dzinova dzematekisi ndezve nemamiriro akaita zvinhu kumusha, iwe ndiwo unenge wakatarisirwa mhuri yese kuti unge uchibatsira vamwe. Zvinokonzera kuti isu mukupera kwenguva tizenge tisinawo zvatinoita muupenyu zvinobatika zvichabatsira mhuri dzedu mangwana, kana zvichatibatsirawo mangwana, kana zvatichavaka zvokuti kana pamwe tachembera tizowana zvinotibatsira.
Vagonye vanotiwo pamusoro pokuzviriritira vari kuGermany vanofanirwa zvakare kubatsira hama kumusha.
Chandinoda kuzivisa hama dzokumusha kuti kunouku hakuna yatingati social life, kunouku mari dzatinopiwa dzinoenderana nekuti ungobhadhara paunogara nekudya nechii, zvopera zvakadaro. Saka zvinototiremera, mukaona mwana kana hama yamutumirawo makumi matatu kana makumi masere madhora anenge atosungirira kuti akubatsirei.
Vagonye avo vanoti vasuwa zvikuru kumusha kwavo vanoti kuti zvinhu zvivaitire nani vanoshanda zvakanyanyisa.
Ya, ini ndakazvimirira kana ndakamirira zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa. Hongu kumba tinokusuwa, nekusuwa kwedu kumba hatina zvatingagoni kuita nekuti kumba kune nhamo. Hatingagoni kuti tidzokere kumba tinononga svosve nemuromo. Unotozongoona kuti regedza ndichingofa ndirimo musango, ndichishingaira ndichidzungaira ndirimo.
Mumwe mugari wekunorway vaPrivilege Kandira vanoti vachangopedza zvidzidzo zvavo uye upenyu hauzi nyore.
Ngenditi upenyu hwekudhayasipora hwakasanganiswa, musanganiswa, inhava yebenzi, ine zvese. Kune rimwe divi rinokwanisa kupupura kuti ndakanakidzwa nemukana nemakumbiro andakasangana nawo mukurarama ndiri munyika yandiri. Asi kune rimwe divizve ndinokwanisa kupupura kuti ndakasangana nezvibinga mupini nemamwe matambudziko akasiyana siyana. Rimwe remamwe matambudziko andakasangana narowozve inyaya yerusarura ganda.
Mugari wekusweden amai Sofia Tekwane vanoti kukudza vana mhiri kwemakungwa idambudziko guru.
Chinotanga kuuya mupfungwa dzangu kugarisana semhuri nevavakidzani kwataiita tiri kuZimbabwe nekunowanikwa kuno mhiri kwemakungwa kunosiyana nekumusha, nokuti unonyatsoona kuti vanhu vari kumusha pataive tiri kumusha vanhu vanenge vaine hanya nezviri kuitika kwauri nemhuri yako nevana vako. Mwana akaita musikanzwa murod anowana anovatsiura, ende mwana anotyawo zvekuti kuti aite musikanzwa anoziva kuti ndine vanhu vese vari mucommunity vanenge vakanditarisa. Izvo zvinova zvinhu zvinoshayikwa kuno mhiri kwemakungwa.
Asi amai Tekwane vanobvuma kuti upenyu hwekusweden huri nani pane hwekuZimbabwe.
Ndinongopa musiki kutenda nemukana wandakawana wekuyambutswa kuzogara mhiri kwemakungwa, nekuti upenyu hwangu nehwevana hwangu ndinoona senge huri pari nani kana ndichitarisa pane veruzhinji vari kumusha.
Asi vanoti kutambura kwevanhu vakasara kuZimbabwe kunoita kuti naivowo vagare vakashushikana.
Ini ndinoona sokuti kunetsa nekuoma kweupenyu kuri kuitika kumusha kunyika yedu yeZimbabwe kunoomesera tese vari mhiri nevari kumusha, nokuda kwekuti unorwa adziwa nekutambura kwehama dzako wozopedzisira wave kushanda zvakareba sitereki kuti ukwanise kubatsira hama nemari nezvekuvati vararame.
Kuzvaritariro muungani vanochemawo nerusaro rwaganda runoitika munyika iyi.
Zvepamuenzaniso wekwandinogara inini kuno kuEngland, inzvimbo yekuti vanhu vatema havasati vati wandei, inzvimbo yatingati pachirungu iri white dominated. Saka paunenge uchifamba vanokutarisa zvatsvine kakushamisika mukati.
Kunyange pasina ongororo yakadzama yakaitwa pauwandu hwevanhu vari kunze kwenyika, dzimwe nyanzvi dzinoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri pakati pemamiriyoni mana nemamiriyoni mashanu, vazhinji vavo vachigara muSouth Africa. Ndakamira Studio 7 muDordrecht muNetherlands, ndini Jeffrey Moyo.